Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoroya na uzeduza nasi jita 18-2015. Dare repa musoro rino uza mapurisa kuti asa viringe musangano we mapato anopikisa ve machechi vashandirwi pamwe nevadzidzi waitirwa muHarare nasi. Mutunga miri wezano PF wa Robert Mugabe vonetsekana nekupindira kwavanoti kuri kuitwa neve mauto munyaya dzematongerwo enyika mubato ravo. Vakawanda voshushikana nedanho rezifa rekudzinga Kalisto Pasua nevamwe vake muchikwata chemawarriors. Muchirongwa chelife talk nasi tiri kutarisa zvinoreva danho ratorwa nezifa rekudzinga kochi wemawarriors zifa yacho isati yamupa mari dzake dzava nemwedzi yakawanda asina kubhadharwa. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne15460 kHz pa shortwave kana pa Facebook page yedu yeVOA Shona.